Kunyika yeZimbabwe, coronavirus, waita mudzimu wakupa ronda kuti nhunzi dzikudye nekuti upfumi hwenyika hwagara huchikamhina kwenguva yakareba. Mukuona kuti upfumi hunogona kubva hwagwadama, vamunangagwa vakati makambani akaita semigodhi, misika yefodya nemamwe atange kushanda. Asi vanhu vachitanga vavhenekwa chirwere checoronavirus. Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotsinira mashoko aya.
Tine maindustry nemakambani atinotarisira kuti iwo haakwanise kuvharwa panguva ino yatinotaura kuti inonzi lockdown. Sekutaura kwakaita president kuti tiri kuda kudzivirira hutachiwana hwecoronavirus. Munhu wese gara kumba kunze kwekunge uchishanda mubazi risingakwanise kuvharwa.
Mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanotambira danho rehurumende asi vachiti vaida kuti mamwe makambani akati wandei avhurwe.
Saka tinoona chiri chinhu chakanaka kuti mamwe mabhizinesi abvumirwa kushanda, asi taitarisira kuti dei kwabvumirwa akati wandei kuti ashande, nekuti zvikasadaro mamwe mabhizinesi haazokwanisa kumuka kubva pakuvharwa kwaakaitwa. Asi hatisi kureva kuti ngatisakoshesai nyaya dzeutano nenyaya dzekuchengetedza upenyu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo upfumi hwenyika huchadzokera kumashure zvakanyanya sezvo vanhu vakawanda vachizviitira mabasa avo asi vasiri kushanda pari zvino.
Uyo makaonawo ikonomi yemuZimbabwe yainformal zvakanyanya. Saka vana vazhinji vari kurarama vari muinformal economy havasikwanisa kunge vachienda kumabasa. Ende mukuongorora mamiriro akaita zvinhu muindustry, mabhizinesi mazhinji edu havana capacity yekuramba vachinge vachibhadhara vashandi vasiri kuenda kumabasa. I think idambudziko iroro riripo.
Kunyange hazvo misika yefodya yaifanira kutanga kutengesa fodya nezuro rakavagangaidzwa kumukwenyi mhezi yavavira mudumbu sezvo zvakanetsa kuti yotengeswa sei. Vanotengesa fodya vakamboedza kushandisa humhizha hwechizvino-zvino hwemavhidhiyo, asi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Fodya sematauriro amuzvinafundo Gift Mugano yakakosha zvikuru mukusimudzira upfumi hwenyika.
Inhau yefodya yatinotengesa inova ine mukurumbira wekuunza mari inosvika biliyoni US dollars yasangana nenjodzi huru chaizvo, nekuti kuziva kwedu isusu fodya inotengeswa paauction pamusika panange paita yowe mheremhere, vanhu vakawanda zvizhinji. Saka nenhau yesocial distancing iri kuuya nekuda kwecoronavirus, haitizokwanisi kuzotengesa fodya yedu iyoyi nenguva iri padhuze.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotiwo kuvhurwa kwemakambani mashoma idonhwe remvura mugwenga.
Makambani avhurwa aya achamboita kuti munyika mupinde mari mbijana, asi upfumi hwagara hwashungurudzika nekusaenda kwavanhu kumabasa, nekuti makambani mazhinji sekunzwa kwatakaita vesizetai vachitaura haakwanisi kunge achirarama pasina mabasa ari kuitika.
Muzvinafundo Mugano vanotiwo vapinda mukana wamamupere pari zvino ndevaya vanoshanda mumakambani anoona nezvekushanyirwa kwenyika. Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weZimparks vatina Shefarao, avo vanoti vave kutadza kuita mabasa avo sezvo vasina mari yakawanda yekushandisa nekuti munyika hamuchina vashanyi vari kuuya.
Mari yataiwana yakawanda inobva kune vashanyi vanobva kuna America, vanobva kuEurope, kuGermany, kuSouth Africa. Asi sekuziva kwenyu muruziva kuti hapana ndege dziri kufamba, hapana chiri kuitika, hapana mari iri kupinda muhomwe yebazi rinoona zvekuchengetedzwa kwemhuka. Saka COVID-19 iri kuti afekta zvisingaiti zvokuti hatizivi kuti tofamba sei.
Zimbabwe National Chamber of Commerce yakatoyambira kuti upfumi huchadzikira nezvikamu zvipfumbamwe kubva muzana ukuo International Monetary Fund ichiti upfumi uchadzikira nezvikamu zvisere kubva muzana nekuda kwekuvharwa kwema industry uku. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.